Zinuzoma jojo sunga mwene gawi nganganga Wanama imojo sunga mwene gawi nganganga
Zuru nezuru zewashandi Zonga na manandare zewarase kwa mwarare Zishitembera zware vashandi Ilorachereche zikuwa pasuro senasi Vashawara pa membero izi Mutungamiru we ZCTU Bapita mchasa Vata avasu kufara nekuwa makurukura mba uchita upenyu mnyika Shawakuita kutiva Shandi pamwe nezvarwa zvose zvenyika zvinonge zvose nemuromo kuburikidza nekutadza kwavati kuri kuitwa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa kugadzirisa nyaya dzeupfumi
mitengo yezvinhu yakwira neover 300% chingwa chakushamisa ukachiona mai vanokutaura nemitupo yese neababa vanekudzora kurongoiri kana vataura baba auya nechingwa nyama ichazikani Nana kubunda kuti chii? Wazomuti ndo nyama yataimbodya zvinhu zvichiri nani. 2009. Ukazwa vanhu vakugunununa zvokushura Robert Mugabe.
Vamutasa vatiwo kana hurumende ikatadza kugadzirisa zviri kunetsa munyika vachapinda mumigwagwa voratidzira vatiwo vari kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzesangano ravo zvichitevera kusungwa kwavakaitwa mukutanga kwegore rino mushure mekuratidzira kwakasheredzerwa nesangano ravo muna ndira vamutasa vati vanoda kuti munhu anotambira mari iri pasi pasi apiwe mari inoita $500 emadhora ekuamerica pamwedzi vachitiwo kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu muzvitoro kwave kuita kuti vashandi vazhinji munyika vaomerwe neupenyu vati urongwa hwemari neupfumi hwenyika hwakaparurwa negurukota rezvemari vamutulincuve urongwa hunoita kuti vapfumi varambe vari vapfumi uye varombo varambe vari varombo
We are demanding proper bottom line related wages, $600, nothing more, nothing less. Tawa chipi si rafle, dino kufra ipapo, tukuda 600. Asa atide ino deri na kufra ipapo. Zvekusunga nezvi natine gero yedu.
Vashaura ose mukoko pamhemberero idzi, mutungamiri weMDC, vaNelson Chamisa, vati dambudziko rekusamira zvakanaka kweupfumi rinogadzirika chete kana pakagadziriswa nyaya dzezvematongerwo enyika kuburikidza nenhaurirano dzechokwadi dzavati dzinofanira kuitwa pakati pavo navamunangagwa.
Munyika muno hamuite waivo hatisati tataurirana nyaya iri munyika. A 5-point plan. Chokutanga, let's deal with illegitimacy. Kwanza aiwo Chamisa uri kuti chiitanga wabvuma kuti ndakapinda. Chero tikawirirana kuti ndiwo akapinda iwo usina kupinda haupindi. Courts do not adjudicate my political disputes. Inotogara kutaurirana. Iwapo ina. Chero uchida kuti tiwirirane kupi kana kupi totaurirana about the future of this country.
Kunyange vanga vakakokwa kumhemberero dzanhasi vamunangagwa havana kuya kumhemberero dzezuva revashandi idzi asi vamunangagwa vaburitsa mashoko panhepfenyuro yezbc ekucherechedza zuva revashandi ekuti vemabhizimusi havafaniri kukwidza mitengo yezvinhu vachiti kuita izvi kuomesera vashandi.
Let me reassure you that my government is fully aware of the challenges faced by the labor sector. As we continue on the path of development and progress, I challenge employers to use this day as an opportunity to reflect and evaluate the welfare, remuneration, conditions of service, safety and the state of workers, among other issues.
Pari zvino, vashandi vanoti havasi kufara nemari dzemaRTGS dzavari kutambiriswa vachiti mari idzi hadzina zvadzinotenga. Vashandi ava kuburikidza nezcitu vatiwo chave kudiwa inhaurirano pakati pavo vashandirwi pamwe nehurumende pasi petripartite negotiating forum dzine chinangwa chekugadzirisa nyaya dzemari dzemihoro pamwe nemitemo yose inobata nyaya dzevashandi. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.